zvinhu zvinotorwa zvikurusa kuti mutungamiriri weAmerica vaTrump votaura zvinhu zvakadaro tichirangana kuti ko ivo pavakapinda kuita mutungamiriri weAmerica vakapinda sei. Tinoziva tese kuti vaTrump vakabiridzira mai Hillary Clinton pasarudzo reAmerica rakaitika iroro. Isusu kunoku takaedza nemazvo for the first time muno muZimbabwe vanhu vakakambeina kusina mhirizhonga, vanhu vachibvumirwa kuenda kwese kwavanoda kuenda kune runyararo futi. Asi isusu kati tiri an underdeveloped country, zvimwe zvinhu zvanga zvisati zvanyatsogadzirika nenzira dzayo chaiyo. Saka zvinhu zvanga zvichidiwa panapa ndezvekuti dai hurumende yapiwa mukana kuti zvinhu zvigadzirwe nemazvo, hazvigadzirike overnight ka. Ndosaka vanhu vakati Rome was not built in one day. Saka apa ivo kana vakudaro it means kuti vava kutostaitira havasitombora kuona development nekubudirira kweZimbabwe, because Zimbabwe iri kufamba mudirection chaiyo chaiyo yokuti tikuda kugadzira zvinhu. Although yes, of course, panogona kuita mashortcomings here and there, asi chikurusa ndechekuti effort yatakataisa yanga ichioneka yanga iripo.
Asi haisiri America yega iri kuramba ichipandidzira zvirango, handiti kune UK vo neEuropean Union, munozviona sei?
Anonoona problem iripo ka ndeyekuti vamwe vanhu vanoda kuda kutonga nyika dzisiri dzavo vechiisa zvinhu zvaa zvinonzi vechisungu mapuppet government. Nyaya iri panapa chete inyaya yokuti nyika idzodzo dzauri kutaura dzagara dzinoda regime change. Zvavasingadi marevolutionary party nemarevolutionary movement avanoziva kuti ndo akavarwisa kuti vabude. Saka apa vakuedza kuti neback door vopinza marejime atadzenza kumachuni avo ivo ivo voita madj isusu tichitamba nziyo dzavo.
Kana muchida kuti mudyidyana navo munodini kungoita zvamunotaura izvozvo kuti kudyidyana kwenyu kugoramba kuchienderera mberi?
Tiri kuedza nenzira dzese. Mutungamiriri wedu vamunangagwa vabuda vakaratidza nyika yese nevanhu vese kuti ivo mutungamiriri akasiyana, mutungamiriri anoda kuengenja nemunhu wese. Vari kuedza kuti aiwa ngatitauriranei even papoint yokuti vakatoti aiwa vanhu vese even macandidate ese akaluza marechizo vaititaura netivake Zimbabwe tiri tese. Saka this shows kuti hurumende inoiyi nemutungamiriri wacho vamunangagwa vari kuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.